Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu ndira 6/2017.
Makateerera kunepfenyuro yeStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Commission inoona nezvekodzero dzevanhu inoti hurumende iri kubvumawo kuti zvematengerwo enyika zviri kuitwa munyaya dzekugoverwa kwechikafu.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai voenda kuGhana kwavakakokwa kuti vazoona kugadzwa kwemutungamiri mutsva wenyika iyi.
Zimbabwe yotarisana nedambudziko rekushaikwa kwefotereza.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Commission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission inoti hurumende yakabvuma kuti pari kuitwa zvematongerwo enyika pakugoverwa kwechikafu munzvimbo dzine nzara munyika. Commission iyi inoti hurumende iri kutora matanho ekugadzirisawo nyaya iyi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa necommission iyi gore rapfuura zvichitevera zvichemo zvavanhu yakaratidza kuti paiitwa zvematongerwo enyika pakugoyewa kwechikafu, uye vebato riri kutonga reZANU PF pamwe nevamwe vashandi vehurumende ndivo vainzi vaita rusarura vasingape nhengo kana vatsigiri vemapata anopikisa kana zvimwe zvikwata zviri mubato iri. Mushure mekunge commission yaburitsa zvayakawana, vakuru vakuru muhurumende vakaramba kuti paiitwa zvematongerwo enyika vachiti munhu wese aida rubatsiro siro airuana. Asi nhasi sachigaro wecommission iyi vaElasto Mugwadi vati hurumende yakabvuma kucommission yavo kuti paive nematambudziko pakugoviwa kwechikafu, uye yakati yave kugadzirisa matambudziko aya. VaMugwadi vati hurumende iri kutiwo vamwe vari kugunununa kuti vari kunyimwa chikafu havakodzeri kunge vari kupiwa rubatsiro sezvo vachikwanisa kuzvitsvagira chikafu vega.
Tinofara kuti vakuzviongorora hurumende vanotiwo kune vamwe kapa zvichemo izvi vanga vasingakodzeri kuti vapwe chikafu, nokuti vanoonekwa kunzi vakabudirira kupinda vamwe, vanokwanisa kuti vararame nechavainacho ichocho. Asi pane vanga vaine zvichemo zvakanyatsotiwo izvo zvakazvigadziriswa, saka tinofara nazvo. Ehe, hurumende haina nechimwe chete chatakaa tichisora pakuunza mutemo uyo kuti munhu wese apiwe chikafu. Asi kuzogoyewa kwacho kwachakaa chakuitwa pasi apa ndokwakaunza kuti pave nezvichemo izvozvi.
VaMugwadi vati ishuviro yavo kuti hurumende ichaita sekutaura kwayo, uye pavachaita imwe ongororo dambudziko iri rinenge rapera. Asi vemapato anopikisa vanoti dambudziko rezvematongerwo enyika panyaya dzechikafu nembeu richiri kuenderera mberi munzvimbo dzakawanda munyika. Mutauri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti nhasi chaiko vatambira chichemo chevanhu vari kunyimwa chikafu kumashonaland east.
Nhasi chaiye musi wechishanu January 6 ndagamuchira runhare bva kunhengo dzedu dzemusangano weMDC mudunhu rechikomba mumashonaland east province, vachitoti pane vamwe vakuru vanotsigira bato redu vatosungwa vatopinda mudare rekuchivhu makoti nhasi iye uno, vachinzivo vakanga vataura kana zvevakomplena apo vakanga vanyimwa chikafu nembeu paigoviwa mazuva apera avo kuchikomba, zvichinzi nokuti vanosapota kana kuti vanotsigira MDC.
VaGutu vati hurumende inoziva kuti vanhu vari kunyimwa chikafu nembeu, uye haina chido chekupedza dambudziko iri. Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechiwai vaudzawo Studio 7 kuti dambudziko iri riri kuramba richikura munyika, uye veZimbabwe Human Rights Commission vanofanira kurigadzirisa nekukasika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebato reZANU PF panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauri webato iri vaSimon Kayamoyo. Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa uye vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose. Zvichakadai, amai Makanatsa Makonese nasi vatora mhiko yekutanga basa semukuru wekomisheni iyi. Komisheni iyi yange isina mukuru kwegore rapfuura. Mushure mokunge vaitungamira komisheni iyi, amai Esther Helena Charewa vadomwa kuve mutongi mudare pamusoro. Amai Makonesi vanoti vachaendera mberi nebasa range richiitwa nekomisheni iyi mukusimudzira kodzero dzevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vari kutarisirwa kusvika muGhana manheru ano pamabiko ekugadzwa nekutora mhiko kwemutungamiri wenyika iyi mutsva vaNana Addo Dankwa Akufo-Addo. VaAkufo-Addo ndiwo mutungamiri wechishanu weGhana uye mabiko aya ari kuitwa mangwana. Mumwe ari kuperekedza vatsvangirai mumwe vatedzeri wavo vaNelson Chamisa avo vatosvika muGhana kare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaChris Mushowe kuti tinzwe kuti hurumende yeZimbabwe yakakokwawo here kumabiko aya sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChamisa avo vanoti rwendo urwu rwakakosha zvikuru panyaya yeutongo hwejekerere.
Rwendo rwakatikoshera pakuti ndichiuyawo kuno takauya nemukuru ndiri mukuperekedza mukuru wedu webato president vevanhu Dr. Richard Morgan Tsvangirai mukukokwa kwakakosha kukokwa kutisangane nekugadzwa kwemutungamiri wenyika mutsva muno muGhana. Saka chinhu chakatikoshera nekuti semusangano tinotarisirawo kuti Ghana ndiro iri kuva nemunongedzo wakanaka wegutsa ruzhinji wemaelections kana sarudzo dzinoitwa zviri pachena uye werunyararo pakuchinjanwa kwechitanda chemasimba enyika. Hakuna ari kumhanya achitiza kuenda mugomo nemasimba enyika kana kuti tsvimbo mugodzi kune umwe anenge anzi nevamwe achimbobatawo chitanda chenyika. Saka zvinhu zvakatikoshera muAfrica, zvinhu zvakatikosherawo kana isu muZimbabwe kuti panoitwa sarudzo tongoramba takava nechenjedzo nekuti zvakakosha kuti tiremekedze zvido zvevanhu uye tichiziva kuti kwakwemaelections kana kwesarudzo haisi mutambo wetsiva kana kupokana kana hondo.
Asi vamwe vangade kuziva vaChamisa kuti ko vaChamisa vazoenda sei navatsvangirai ivo paine vatedzere vatatu.
Handisazive zvamaakutaura kuti zvava zvipi zvese zvamaakutaura izvi. Kana kwakokwa president Tsvangirai vane kodzero yekuti vanonga vachiperekedzawo nani. Mune vatungamiri vakawanda mwangada kutobvunzwa kuti ko MDC zvaine vatsigiri vanodarika 1.5 million sei vasina kunge vakaperekedza president kuairport. Izvo zvaakutaurwa izvo kwangu vakuda kutsvaga kuti pane mugati. Chokwadi ndechekuti kana tauya kuno zvekuti kune vatevedzeri vangani kana kuti kudii haisiyo nyaya iri pano. Nyaya iri pano ndeyekuti muno muAccra takanangana nekuti tiwane zvidzidzo zvatingatakurawo kuenda nazvo kunyika yokwedu kuti ive ine pundutso, ive ine gutsa ruzhinji, ive ine utongi hwakayevenyuka uyewo tinge tichivaka usahwira nedzimwe nyika sebato riri kuda kupinda kutonga manje manje. 2018 wamuri kuonawo ndogorewo kare vanhu vezimbabwe kuti vasununguke.
Mumwe vatedzeri vatsvangirai vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare kuAccra, Ghana.
Amai Beatrice Mutetwa gweta riri kumirira imwe shoroma yekuDubai yakatorerwa nechisimba dzimba nhatu muHarare nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoti vamirira kuti zvikonzi zvedare zvibvise vasori vari padzimba idzi. Dzimba idzi dziri kuMount Pleasant neAvondale muHarare uye dzakabvutwa naamai Mugabe mushure mekunetsana navaJamal Ahmed nenyaya yeringi yengoda yakatengwa naamai Mugabe asi vakazoiramba vachiti vakanga vachida kudzoserwa mari yavo inosvika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru zvemadhora. Mutongi wedare repamusoro vaClement Piri vakatonga mukupera kwegore rapera kuti amai Mugabe vanofanira kubvisa vasori vavakatuma kutora dzimba nhatu idzi nechisimba.
Asi chikonzi chedare chinonzi chakadziviswa kuva pamapepa nemauto anochengetedza kuState House nekumba yavo iri kuBorodale Brook inonzi The Blue Roof. Gweta ramai Mugabe vaWilson Manase vanoti vari kukwira kumatare vachipikisa mutongo uyu. Vanhu vakawanda vakashamiswa zvikuru pakabuda nyaya yekuti amai Mugabe vakange varonga kutenga ring inodhura zvakadaro panguva iyo vanhu vanosvika mamiriyoni matatu vari kuyaura nenzara ukuwo zvipatara zvisina mishonga yekurapa varwere.
Tarisiro yehurumende yekuti mwaka uno kungangoita goho rakanaka inonzi inogona kusabudirira sezvo nyika yatarisana nedambudziko rekushayikwa kwefotereza zvikuru yepamusoro. Dambudziko iri rinonziwo rave kuita kuti vezvitoro vachiri kutengesa fotereza iyi vakwidze mitengo kana kusarudza nzira dzavanoda kutengesa nadzo pakati pemari yekuAmerica, mabond note kanawo makadhi ekumabhanga. Dambudziko iri rinonzi riri kuwedzerwawo sezvo makambani anogadzira fotereza ari kukundikana kuwana mari yekunze yekuti akwanise kutenga zvinodiwa mukuigadzira. Dambudziko iri riri kubatawo zvirongwa zvehurumende zvecommand agriculture nepresidential input scheme. Mukuziya nezvedambudziko iri tabata munyori anoona nezvekurima muMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai vavalentine ziswa.
Iye zvino fertilizer yatonetsa zvakanyanya. Ini ndaona mashoko iwayo nekunzwa ndozviri kuitika ndapindawo marusape ndikaenda kwamutare. Iye zvino ndiri kumarondera. Pandinenge ndichitaura nevamwe vangu vandinavo vari kune dzimwe nzvimbo kana Bulawayo Masvingo. Ini ndikatombofamba mashops ese endinoziva ndaenda kuWindmill, ndaenda kuZFC, ndaenda kumasupermarkets nemawholesalers. Hakuna fertilizer inonzi AN, hakuna. Fertilizer iri kuwanikwa shoma in limited supply, compound B necompound C. Pamwe pandawana iri vari kuramba kutora nekuswipa. Vari kuti kana uchiswipa vanoita $39 kana kuti $40 per bag. Asi kana uchibisa cash ubisa 35. Ndangoona pamwe chete chete murusapi munokuva vakaiwana but vabva kwidza mutengo zvakanyanya.
Saka dambudziko iri ringakanganisa zvakadii varimi tichiona kuti nguva ino vanga vaakuisa top dressing kana kuisa iyo fertilizer yepamusoro?
Dambudziko iri kukanganisa varimi zvakanyanyisa nekuti mvura yatiwandise kunaya. Yawandisa kunaya fertilizer zhinji yakanyimura muvhu inonzi leaching pachirungu, especially vane mavhu matete. But mvura yanaya above average kwese kwese. Saka even vakanga vakaisa fertilizer yakutoda kuwedzerwa.
Saka varimi vangaita sei kuti vange vachiedza kurerutsa dambudziko rekushayikwa kwefertilizer irori?
Zvekuita zvatonetsa. Atenge varimi vazhinji vangatotarisira kutozorima mbeu dzakafanana nebeans dzisingade fertilizer yakawanda kuti vatiwana something chavangazobatawo mumaoko mavo. Handizivi kuti fertilizer ingawanike kupi.
Vanga vari munyori anoona nezvekurima muMDCT vaValentine Ziswa vari parunhare kumarondera neStudio 7.
Makateerera kune vhenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto emuIvory Coast apandukira hurumende nhasi matunhu matatu uye kutora guta guru rechipiri renyika iye. Vaona zvichiitika vanoti pfuti dzarira munguva dzegumi dzemangwanani enguva yeko muguta reBouake rinove rine vanhu mazana mashanu ezviuru riri pakati penyika iye kumawirira kweAfrica.
Mapurisa muguta guru reBangladesh anoti apfura ndokuuraya munhu anga achifungidzirwa kuti ane chekuita nekurwiswa kwechimwe chitoro chekudyira chiri muDhaka gore rapera.
Kundengendeka kwenyika kune hudzamu hwe 5.3 magnitude kwazunza kuchamembe kweIran mamba kwedza nhasi kwakauraya vashandi vepapurazi vana vekuAfghanistan. Kundengendeka uku kunonzi kwarova bhuku rekwaSaifabab pedyo neguta reKonj makiromita angada kusvika chiuru kuchamembe kweguta guru renyika iyi reTehran.
Sangano reTransparency International kana kuti TIZ rinoti mapurisa ndi warukonzera kuti vanhu vasatevedzera mutemo yemimigwagwa sezvo vari kumanikidza vedzimotokari kuti vabhadhare mari yechioko muhomwe. Mutoro wedwenhau Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Mukuru weTIZ muzvare Mary Jane Ncube vanoti mapurisa ndivo vari kukurudzira hori nekuti mari dzavanopiwa dzechoko muhomwe hadzisi pamutemo. Muzvare Ncube vanoti kuita kwemapurisa uku kunokurudzira kuti motokari dzisina mapepa akakwana uye dzakafa dzifambe mumigwagwa, izvo zvinosiya upenyu hwevanofamba mumigwagwa panjodzi. Vanoti izvi zvinoita kuti vanhu vasatevedzere mutemo sezvo vanenge vachivimba nekubhadhara mapurisa.
Mapurisa ndio vakukurudzira corruption, especially bribery. Mari dzamukutaura kuti macombi drivers vakusira mapurisa mari kuti vazowana mukana wokushandisa maroads vasingashungurudzi. Bribery.
Muzvari Mary Jane vanoti vakatokwirira mapurisa kudare repamusoro kuti vasamanikidze vanhu kubhadhara mari pavanenge vasungwa kana kuti spot fine, nekuti ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vabhadhare mari yechoko muhomwe nekuti vanenge vachitya kutorerwa motokari dzavo. Asi mutauriri wemapurisa Senior Assistant Police Commissioner Charity Charamba vanoti vedzimotokari ndivo vanokonzera kuti mapurisa aite zvehori nekuvapa mari panzvimbo dzinotariswa motokari mumigwagwa kana kuti maroadblocks. Amai Charamba vanoti veruzhinji vanofanirwa kuramba kupa mapurisa achoko muhomwe. Vachairi vedzimotokari dzinotakura veruzhinji zviri pamutemo nevanoita zvisiri pamutemo muchinoi vanoti mapurisa emumigwagwa vanovamanikidza kubhadhara mari yechoko muhomwe kuti vasavasunge pamhosva dzepamotokari. Mapurisa emumigwagwa vanoda madhora mashanu kusvika pamadhora gumi pazuva kuvachairi vedzimotokari dzinotakura veruzhinji kuti vasasungwe. Asi mumwe wevanoshandisa motokari mukufamba anoti motokari idzi dzinofanirwa kuremekedza mitemo kuitira kuti vasanetswe nemapurisa. Mufambi uyu anoti vane motokari dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo vanofanirwa kuomeserwa nemutemo sezvo vachiisa vanhu munjodzi, sezvo dzimotokari dzavo dzinenge dzisina insurance dzinosungirwa kuitwa nemotokari dzinotakura veruzhinji. Mumwe muchairi anoda kudanwa nezita rekuti Dread anoti chinonyanya kurwadza ndechekuti mapurisa emimigwagwa vanokumbira mari kunyange asiri pabasa.
Mukona Ben varikutaura nezvake haashande kubhaiki, but pane vanhu vari kutumirwa kuno kumashuvestike vebhaiki handirika vasingazive muno mandirika, iye ndiwe panapapa uye akauya uye anobva anzichigara kuiwewe, isusu ndisinoziva zvemunomo. Unoziva kuti kune porisi nenguva yechita kuti rasta tagarisa sina kumbokusunga kena.
Rwendo rwekubva muchinoi kusvika kuHarare pane makiromita 110 panogona kuita mapurisa panzvimbo dzinodarika gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yedzidzo muEthiopia. Hurumende yeAmerica kuburikidza nebazi reUnited States Agents for International Development kana kuti USAID inoti iri kupa zvikwanisiro zvekudzidza kuzvikoro zviri muEthiopia nechinangwa chekukurudzira nyaya yedzidzo kuvana vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru zvisere. Izvi zvakanangana nekubatsira vana ava mushure mekunge munyika iyi maita nzara isati yamboonekwa makore makumi mashanu apfuura. Vana ava vari kupiwa mabhuku nezvinyoreso. USAID iri kushanda nekambani inonzi Katit Paper Converting PLC yemuEthiopia makare. Mukuru USAID Ethiopia Leslie Reed vanoti chirongwa ichi chabatsira zvikuru vana kuti vakwanise kuwana kodzero yavo yekuwana dzidzo. Ongororo dziri kuitwa pasi rose dziri kuratidza kuti vana vanenge vasina kuenda kuchikoro havana mabasa akanaka avanoita kanawo kusimudzira nharaunda dzavo uye vazhinji vavo vanozoguma vave munhapwa. America inoti iri kufara nekudyidzana kwairi kuita neEthiopia munyaya yekuwanisa vana dzidzo.
Munhau dzemitambo. Vatsigiri venhabvu vakafadzwa nechikwata chakadomwa nemurayiridzi weMavarriors Callisto Pasua icho chiri kunokwikwidza kuma 2017 Africa Cup of Nations. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri venhabvu vari kufadzwa nechikwata chenyika icho murayiridzi weMavarriors Callisto Pasua akadoma nezuro kuti chinokwikwidza kumakundano e2017 Africa Cup of Nations kuGabon. Vatsigiri venhabvu ava vari kuti hapana mutambi kana mumwe chete wanofunga kuti anokodzera akasiyiwa. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaEdwin Mwale vanoti vatambi vakasarudzwa ava ndivo vanonzi nhabvu yemuZimbabwe.
Anoona kuti tichamira mira. Vachamira mira, it's a good side. Defense, midfield, ne front line, especially front line, it's ono chai.
Mumweo mutsigiri wenhabvu ari nhengo yeWarriors Fan Club vaStanford Zuwa vanoti vacharisa chikwata ichi chakasimba zvekuti chinonokwikwidza zvine mutsindo kumakwikwi aya.
Kwata chapasuwa ndirikuona kunge chakasimba kufront asi timu yacho yese ndirikurudzira kuti inenge yakatosimba zvayo. I think maybe Babure Algeria rekutanga iri ringatongotomeserawo but tongona anything can change.
Vanhu vobatanidza sangano reZifa nevatsigiri venhabvu Zifa Liaison Officer vaMathias Kufandirimbwa vanoti maWarriors akabatana.
Ko ndo vataitotarisira kuti anga achisarudzaivo nokuti ndo vano pari zvino ndo vari kutamba mutambo wenhabvu zvakasimba. Vakamirira Zimbabwe kunyika dzese dzavanotambira experience yavo ichaskuita kuti chikwata cheZimbabwe chisimbe nokuti vakatora kunze nevashoma vemuno.
Vatakawira mutombeni avo vanotsigira chikwata changopinda muPremier Soccer League cheBlack Rhinos ndivo vanoti vari kuona maWarriors achidzoka nemukombe mukuru uyu kuZimbabwe.
Ndirikuona kuti AFCON yedu Zimbabwe tinotora. Tikadaza hedu kutora asi hatinoenda mberi.
Mubati wehomwe weCapes United vaboto ndodzo vanoti changa chinyanyonetsa neMavarriors imhaka yekushayikwa kwemari. Vadodzo vanoti nemari yakapiwa maWarriors nevenet 1 vari kuona chikwata ichi chechitamba zvine mutsindo.
Pane zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti wanga waine pfungwa dzakatarisira chaizvo. Chokutanga ndechekuti vabatsirwa pavane mari. Naizvozvo ndinoona vachitamba neshungu nesimba rekuti tichatohwina tinopinda mufinal.
Zimbabwe iri mugungano rakaoma zvikuru iro rine zvikwata zvinoti Algeria, Senegal pamwe neTunisia. MaWarriors ari kutanga makwikwi aya nemutambo nemaDesert Foxes ekuAlgeria. Musi wa 15 ndira ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Nasi muchirongwa chedu chatinotaura nevaimbi tine hurukuro nemuimbi Emma Machingura Mutisi uyo akabura damba refu rake rekutanga rinonzi Usacheme. Padamba refu iri panewo nziyo mbiri dzinoti rudo rwashe uye bambo wedu kubva kukereke ye Dutch Reformed Church. Tatanga nekubvunza Mai Machingura kuti Mai Machingura Mutisi kuti sei vakati damba refu ravo Usacheme.
Vanhu vari kuchema nenhamo dzakasiyana siyana. Vamwe vanofirwa, vamwe vari kuchema challenge dzemari, vamwe vari kushayiwa mabasa, vamwe mabasa ari kupera. Asi chinogona kuvanyaradza ishoko raMwari, ndosaka takati usacheme.
Ipo pa dambare furenyiri pane kamwe kambo ere kamunga kwanise kuti tsenurira zvishoma shoma.
Takanaka iyi ndogona kukutenurirai kambo kari pa number 3 kanonzi tawanirwe nyasha.
Jawa nirwe nyasha. Jawa nirwe nyasha. Mama dzangu saiti andichati asinazi napinda muzvidza. Shamwari dzangu saiti andichati asinazi nasvika muzvidza. Tete mchene wandapiwa nashe ndawa nirwe nyasha.
Aiwa tiri kuzviona kuti tarenda riripo chaizvo apa. Pane kamwe kanondibatawo chaizvo kanonzi chiedza. Aka makakaimba zvaita sei?
Kambo aka ndakakanyora ndikakaimba musure mekunge tete hanzvadzi yemurume wangu ashayika musi watakachata musi wa 19 December 2015 taichatira kumasvingo. Saka hanzvadzi yemurume wangu aitravela achibva kwamutare achiuya kumuchato. Saka on your way akabva aita accident asati asvika kumasvingo. Ndokubva afira pasipoti iye nemwana wake mukomana namaid wake. Saka ndakanyora kambo aka ndine kurwadziwa asi tine kunyaradzana nehama neshamwari kuti nguva yamwari inokwana uye ndokuda kwamwari. Tinenge tisina kutarisira uye tinenge tisina kugadzirira.
Aiwa tine urombo nekuti unotonzwa nemashoko acho kuti munhu anenge achidzimbikana zvikuru mumwoyo asi muchikurudzira vanhu kuti vange vachichema vaine tariro. Pane vamwe vaimbere vamakaimba navo padamba refu renyu?
Ya, padamba refu rediri takaimba na Blessing Shumba. Akatibatsira panziyo iyoyo inonzi chiedza. Ndoya takaimba naye iyoyo.
Hama dzangu musachema, savamwe vasine tariro. Bavete muna ishe wedu Jesu, ishe wedu, ishe Jesu.
Muimbi Ema Machingura Mutisi ari parunare kumasvingo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisawo zvatichaita nhasi paLive Talk. Tichatarisa nezvechirwere chetyphoid necholera chiri kunzi chingangopararire muHarare nekune mamwe maguta.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri
neni wenyu Blessing Zulu Toksia Mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesihlano mhlazi isithupha ngozibandlela 2017 nguntungamili Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
ngumbhedo njengansuku zonke ngoba angibona ukuthi umkhuhlane we-typhoid ungabe ubangelwe ngama-vendors. Ama-ministries achiyeneyo ayakwazi okwenze kwase kwafika leso sigaba se-typhoid, bebekhangele, bebukele isiweji tutuma emalokishini.
Abaphila ngokuthengisa bathi kabasoze balandele isiqondiso sikahulumende sokuvimba ukuthengiswa kwemibhida, inyama lezithelo ezitaladeni zeHarare.
Ama-school fees lapha kunzima vele kasila. Lokho sile storage zalasisemasila vele khonapha sikhayelela ukuthi sizahanjisa futhi ezindinyeni siyathona ukuthi sizistorage akulamali.
Izikolo ziyavulwa ngolwesibili, abazali bekhala ngokuswela imali yama-school fees. Nanku umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika. Kuwoza Friday sihamba leqembu lamaziyoni elizibiza ngo ukuthula kwabangcwele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations bathi kabasoze balandele isiqondiso sikahulumende esivimba ukuthengiswa kwempita, inyama lezithelo ezitaladeni zeHarare. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kokwethulwa kwesiqondiso sikahulumende sokuvimba umsebenzi wabaphila ngokuthengisa esitaladeni ebabeka umlando wokubangela uqhamuka kwemikhuhlane yesihudo egoqela i-typhoid le-cholera. Eseze wabumba umanyano wekomidi yamalunga engatsha zakhe ezine ezibalisa olokwakhiwa kwamadolobha, olwezempilakahle, olwezemvelo kanye lolwamabhizimusi amancane. Abaphila ngokuthengisa abathi uhulumende kumele aqale alungise imbangela yemikhuhlane yesihudo se-cholera le-typhoid okungasimfihlo ukuba ibangelwa ngokungatholiswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo. Bathi kungasikuthanda kwakhe uZulu ukuphila ngokuthengisa esitaladeni efuqwa yisimo somnotho esibi esabangelwa yikwehluleka kwahulumende okubalisa ukwenqabela ukuvalwa kwamankampani, abantu beswela imisebenzi, indlela ezimbi zokuqhuba ibhizimusi kanye lokungathembeki kwenkokheli kahulumende okulokhe kuqhubekela phambili sekukusibanga esibi. Emhlanganweni lentathali zindaba owenzelwe eMedia Center, umkhokheli wezichiya uNkosazana Lawrence Banda uthi vele kabayindawo
ngumbhedo njengansuku zonke ngoba angiboni ukuthi umkhuhlane we-typhoid ungabe ubangelwe ngama-vendors. Ama-ministries achiyeneyo ayakwazi okwenze kwase kwafika leso sigaba se-typhoid, bebekhangele, bebukele isiweji tutuma emalokishini. Isiweji tutuma kungela muntu oyikhontrolayo. Amanzi, abantu benatha amanzi angcolileyo angapurifywa muntu. I-service delivery vele eyamanzi imbi kakhulu kwele Zimbabwe.
Okukhona uMasibande ethi uhulumende kumele akaqale alungise udaba lokungathembeki oselubhahile kunkokheli kahulumende. Leyo mali echaphazwa mahlayana iqondiswe eqhubeni inhlelo ezihlose ukulondoloza impilo kaZulu weZimbabwe.
Mina ngiyangizibuza ukuthi njengoba abantu besakha izindlu ezilama-bedroom angelakubalwa bengabakhokheli bakahulumende, amaphayiphu alokhu afakwa nguSmith bazawatshintsha nini awamanzi? Njengoba amanzi kulilungelo labantu eliqakatheke kangaka eliphathelele lempilo zabantu. Okukhulu lapha i-typhoid lethwe yikunganakekelwa kwamanzi.
Uthi aboqalazi nukamakhwapha uhulumende ehlukane lomkhuba wokumane agcona abanye lapho sekulenkinga okubalisa ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-typhoid esesibulele abanengi elizweni.
Kazihlole engakahlola abantu, engakajikijeli ilitshe kuma-vendors, kaqala zikhangelena ohlala phakathi kwendlu yeglasi. Kunengi kakhulu okumele kuqondiswe nguhulumende. Kanti i-Ministry of Health yayingaphi ingaqondisa ukuthi ama-local authorities abutha amabhini, ukuthi ama-local authorities balungise amasuweji adubukileyo, ukuthi indaba yamanzi iphathwe kuhle ngama-local authority.
Abenhlanganiso ezichiya bethi ukuxotsha lokuhlukumeza abaphila ngokuthengisa kungasoke kwaluqeda udubo lokuqhamuka kwemikhuhlane efana le-typhoid le-cholera ngoba kungaqali lamhla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.
Kunjalo nje umanspala wakobulawayo selandule imbiko ethi sokuqhamuke umkhuhlane wetyphoid kuleli dolobho. Lokhu kulandela imbiko ethi kulabantu ababili ababanjela lomkhuhlane kobulawayo. Kodwa omunye udokotela odabuka eZimbabwe osebenzela kule South Africa, udokotela Dalomo Zindiweni, uthi kulesizalwane zeZimbabwe ezimbalwa ezelatshwa lomkhuhlane kwele South Africa ngemva kokuvela eZimbabwe.
I-typhoid iyatholakala kakhulu ku-human excretions, in particular indle lokhu zeni amakaka aphumayo ebantwini. Ingaziye emanzini kuchaphazela indawo izinto ezibe ziningi nje. Amanzi nokudla nxa ukuthi abantu baphatha ukudla bengagezanga kahle. So amanzi angacocekile or egeza izinto ezidliwayo ngamanzi angacocekile kwenza ukuthi ihaseke everywhere else. Isifo lesiyingozi nje. Sinqotshwa ngokuthi kulungise i-sewage system ne-water supply system. And it tends to be like cholera be worse when there's been a crowding of people or there's been a drought and then the rains come through or there's yonke nje lapho kuthiwa khona kuchithekela i-sewage system emanzini abantu abawasebenzayo.
Manje uZulu kuyini akumele akunakekele ikakhulu nxa kuyukuthi uyacabangela ukuthi engabe lawo lomkhuhlane?
No, angacabangele nje vele ukuthi usenawo ikuthi athole usizo. Kungangcono ukuthi kuthole isiqiniseko sokuthi ukhona sikhona leso sifo or uthola antibiotic man, because antibiotics ziyakwazi ukuthi zikulungise lokho.
Kahle kahle kuyini izibonelo zokubana umuntu usebambele umkhuhlane?
Kukabili, kungaba izindledlana eziningi, not kabili. Either ungakhitshwa isisu, ube ne-diarrhea nje in between, ukhitshwe isisu uhlanze, or ukhitshwe isisu esingaqinanga kangako kodwa ubesuzwa usushisa, uphelelwa ngamandla. Abanye kube nokukhitshwa isisu angathi uyaba constipated after some days. So kungathi kuya alternate between uku-constipate nokukhitshwa isisu. But into evamise ukuba khona either nesisu esibuhlungu, but ungaba umzimba nje o-weak, uphelelwe ngamandla. And iyakwazi ukuthi i-affecte i-bloodline, meaning ukuthi i-hemoglobin ethwala i-oxygen nokudla ibe less, ngoba i-affectwa ukuthi isifo lesi sihasa i-toxins eziningi ezi-affecta nomkantsho ukuthi ungasakwazi ukukhiqiza ilokhu zeni i-hemoglobin yakho.
UDokotela Dalomo Zindiweni udabuka eZimbabwe njalo usebenza kwele South Africa. Izikolo ziyavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Abazali abaningi bekhala ngokuswela imali yama-school fees. Nangu umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika kanti le mali layo ingatholakali emabhanga. Ngakolunye uhlangothi ababalisi labo bakhala ngohulumende osehlala esehluleka ukubahlawula ngesikhathi. Besithi lonyaka bafuna ukubhadalwa ngamalanga ahleliweyo abavele behola ngawo. Sixhume isakhamuzi sekhezi umnumzana lethu kuthula Dube. Yena othi abakhe abantwana balakho ukuxotshwa esikolo ngoba kalayo imali ye-fees.
Ama-school fees lapha kunzima vele kasila. Lokho esilo storage zalasi thema sila vele khonapha sikhayelele ukuthi sizahanjiswa futhi ezindunyeni siyathonisa isistorage. Akula mali futhi.
Lithonisiswa ezinduneni njani?
Awu nasikoreti uqinisekizela umlisa ukuthi ehambe ekhuluma ukuthi indaba ungabhadali. Fo abantu kusemakhaya akusetshenzwa, imali seyithatha ngaphi yokubhadala esikole?
Abalihambisa ezinduneni la kubalisa lapha ngobani? Ngabaphathi besikolo?
Abaphathi besikolo yibo bathi hambe uyekhuluma ukuthi indaba ungabhadali, ukhuluma ukuthi uyabhadala nini. Khona kuqinisa ukukhulumila vele ungasozithola imali yangkhona.
Nxa uthe wathonisiswa kanjalo kusuke kuthini nxa ungelayo imali yakhona?
Kuba nzima ugcina la usuzama lapha nalapha kodwa kuyale kunjalo. Babe lokho phela besithi lisa imali kodwa kulisala phela nxa usuthonisiswa sekulicala.
Ulabantwana abangaki wena abaye esikolo?
Nina abami babili. oyedwa seprimary omunye sesecondary khona kuzngikhangelele ukuthi kumbe ngihambe ngiyencinta ngicele yena le encane ngibhadale hafu omunye ngiyeyibhadala hafu vele i-term yazi iyedvala isikole lokho engakayigqedi imali yangkhona.
Oseprimary wenza ugrade bani, osesecondary eyenza ufombani?
Eprimary uya ku-grade 5, esecondary uya ku-form 2.
Babhadala malini ngethemo umntwana ngamunye?
Primary 20, secondary 45.
Abanye abazali bathini nxa ukhulumisana labo Dube?
Hayi, abanye phela sithola ngendlela ezigeneyo, abanye bathola abanye sikhala sindawonye. Layo nxa uthi yaphumeka komunye yacela umzethi lami vele abamvele abasafundi, abantwana abasafundi bona abeprimary vele icine sehlala nxa uthi abehambe eqothe, hambe eqothe.
Akhona amazwi Dube ongathanda ukuwaqondisa kuhulumende ikakhulu kugatsha lwezemfundo?
Thina nxa kukuyisikhathi lesokuthangisa amavoti lesi kuyathwasiza lenzela i-free primary education abayenze khona kho abantwana befunde free ungabhadala vele primary.
Umnumzana Lethukuthula Dube ngumzali odabuka eKZ olabantwana ababili abaya esikolo. Sixoxela ekhona le eKZ. Isimo sezizalwane zeZimbabwe ezichapha umngcele zisiyadinga impilo engcono kwele South Africa siqhubeka sisiba sibi ikakhulu kathesi lapho uhulumende walelo lizwe esethule umbiko othi bazaphindisela abeZimbabwe ekhaya abanengi abatholakala bengela mvumo yokuhlala kanye lokusebenza kulelo lizwe. Abasakhulayo balesilinganiso esikhulu salabo abangelawo amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa kodwa bazimisele ukungena ngendlela ezingekho emthethweni bedinga impilo engcono. UMike Wobe weStudio 7 xoxelo nkosikazi noNkululeko Dube oyisiphathamandla sikahulumende kuhlangothi olubona ngokungena kwabantu elizweni u-immigration officer.
Abantu abaningi bancedwe ngabomalayitha bangene emabhasini benxibe yabingela ama-passport bayahamba kathesi amazimbabwenzi akwanisa ukuthola ama-90 day visas that will allow you to stay in South Africa for ama-90 days won't allow but then after that trying to pendule. So into abayenzayo ukuthi babanika omalayitha ama-passport awo bahambe bedinga e-border sebehlala khona phana.
Uke wezwa mayelana ngabasha ababezama ukungena kwele South Africa ngendlela ezikungasemthethweni na?
Baningi. Into esuphayo kathesi ukuthi njengamazimbabwenzi not as important anymore ukuthi thola amaviza ukuthi sihambe khona ngale. So into ethole esenzakala kakhulu ukuthi abantu bayahamba khona ngale benze into le engiyikhulumile kube balokhu bebedini ama-passport but lokhona kusakwenzakala kudala ukuthi abantu babechapha umfula besenzani akusayenzakali kawuthi baningi kangako.
Phakathi kwalabo abatsha bangaki abaphumelela ukungena kwele South Africa njalo sebephila impilo enjani bangalawo amaphepha azobanikeza imvumo ukuze basebenze noma bafunde kwele South Africa?
Yinto ehluphayo manje naleyo ukuthi nxa behambe bengela maphepha alungileyo abasakwanisa ukusebenzisa imisebenzi elungileyo. So uyabona abaningi bangikhona ngabami ngamawaiter kumbe ngabogadina kumakothisabancedisenji ezindlini nxaukuthi abakwanisa ukusebenza.
Bakhona-ke ababanjwa bazama ukungena kwele South Africa?
Baningi. Baningi abahlala bebanjwa nxa bekwanisa ukuchaphe e-border bayabanjwa kubomesi nakhona phana bephendukiswe kumbe babotshwe khona ngahle.
Manje ihulumende yase-South Africa iyenzeni kubo njalo sebebhekelana ngecaleni njani?
Okwenzakalayo kakhulu bayaphendukiswa ngikhaya abagenokwesikhathi eside khona ngale. Ihulumende ye-South Africa bayazama ukwenza ama-retrieve ukuthi nxa umuntu wasekhona kwesikhathi eside 10 years uyakwanisa udinga amaphepha alungileyo kodwa nxa ukuthi umuntu wahamba ukuthi 6 months kumbe 5 years bayaphendukiswa ngikhaya ngokuthi ngama-illegal. Abaningi bangikhona bafaka ama-housing encampment e-Joburg until such a time nxa bethunyezela ngikhaya.
Laba abaphumelela ukuye kwele South Africa bangelawo amaphepha yini oyenzakalayo kubo uma sebebuya ekhaya and then sebebhekana nale nkinga yokuthi abasana lithuba lokubuyela kwele South Africa?
Into abayenza abaningi yukuthi bayazama ukubuyela badinga amanye ama-passport badinga amanye amavisa. Into esenzakala kakhulu lezi nsuku ukuthi uthola abantu abaningi sebetshontshelwe ama-passport.
Unkosikazi noNkululeko Dube isiphathamandla esibona ngokungena kwabantu lokuphuma kwabo elizweni u-immigration officer. Ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 eseHarare.
Thank you.
ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngokumemetheka komkhuhlane we-typhoid emadolobheni achiyeneyo eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amanye amasotsha akwele Ivory Coast asevukele uhulumende wakulelo lizwe ahluthuna indawo ezintathu lamhlanje madabuka kusa esigoqela elinye lamadolobho amakhulu ele Bokke. Impopo ibikwa izwakale ikhala kuleli dolobho okuhlala khona abantu abangaba ingxenye yesigidi. Umongameli wele Taiwan ubikwa ezaqalisa uhambo lwakhe lokwethekelela kwele Melika ngomgqibelo ngenjongo yokuthuthukisa lokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili lapho azahlangana lomele ukuthatha isikhundla sokuba ngumongameli weMelika omutsha umnumzana Donald Trump. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ele Melika lamukela ngenjabulo ukulotshwa kwesivumelwano sokukhomisana umlotha kwele Democratic Republic of Congo DRC phakathi kukahulumende labamabandla aphikisayo. Lokhu kukhangelelwe ukuphendla indlela yokuthi kwenziwe ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula ngawona lo umnyaka ka-2017 okuletha ithemba lokuthi ukuthula kungaba khona elizweni lelo kanye lasemhlubulweni kwenkabazo yezwekazi le-Afrika. Phansi kwesisekelo sombuso, umongameli Joseph Kabila ubemele asuke embusweni ekupheleni komnyaka odluleyo, mhla ka-20 Mpalakazi. Phansi kweziqondiso zalesi sivumelwano, uKabila ubikwa ivumile ukubana akasoze adinge ukuncintisa kukhetho okwehlandla lesithathu njalo akasoze aguqule isisekelo sombuso ukuze ancintise kukhetho oluqoqa ukwenziwa ngumpalakazi walonyaka engikedluli. Kansili ezabibona ukuthi iziqondiso zalesi sivumelwano siyalandelwa izabunjwa kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Ikhokhelwa umkhokheli webandla eliphikisayo uEtienne Tshisekedi kube sokukhethwa njalo inhloko kahulumende ezasuka kumabandla aphikisayo. Ele Melika liyalincoma inyathelo eselithethwe kwele DRC ikakhulu omlamlankunzi bekhokhelwa ngabenhlanganiso yamabhishophi esikatolike eye-Conference of Catholic Bishops ekulotshweni kwalesi sivumelwano. Laloba libusiswe ngenotho eningi yemvelo kodwa lisindwa zinhlupho zokungethembeki kwezombusazwe i-corruption ele Democratic Republic of Congo njalo kalizake libe lokuhlaliseka lokuzinza lokhe latholayo uzibuse kwele Belgium ngomnyaka ka-1960. Eminyakeni engamashumi amabili edluleyo uqhamuke impi yomdeni kulelo lizwe lapho kwachitheka igazi eliningi okwaze kwabangela ukuza kwamasotsha amazwe edlula ayisithupha awezwekazi le-Afrika ukuzolondoloza ukuthula. Ngakho-ke ele Melika lithi lilethemba lokuthi lesi sivumelwano sizaletha amathuba okuthi ele DRC lithole ukuzinza lokuthula. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba uMark Turner uthi lesi sivumelwano sipha ithemba lokuthi amacele omabili alwisanayo kwele DRC athi uhulumende labamabandla aphikisayo azaqhubeka esebenzelana ekuletheni ukuthula elizweni lelo.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje abalandeli benguqu bahlaziya iqembu elikhethwe ukuyamela ilizwe emdlalweni ye-Africa Cup of Nations. Kubika uJoseph Njanji.
Uluhlu lwabadlali abangamashumi amabili lantathu ababumba iqembu eliza kuyamela ilizwe kwimidlalo yalonyaka e-Africa Cup of Nations lwethule emphakathini ngolwesine. Njalo abalandeli bomdlalo wenguqu abakhulume lomsakazi we-Studio 7 baveze imibono ehlukeneyo phezu kwaleli qembu. Abadlali baphakathi kwenkundla iningi labalandeli livumelane ukuba abaningi babo bafanele ukuba yingxenye yeqembu lesizwe. Kodwa insolo ikubonozinti lapho kukhethwe khona uThathenda Mkuruwa odlalela iqembu leDynamos, uThakava Mawaya weqembu leZPC Kariba kanye loDonovan Bernard obambela iqembu leHawumain. Iyintatheli zindaba esebenzela edolobheni lakobulawayo uNation Ndlovu ukhala ngokuba esangweni yikho lapho kungavela khona inkinga ngoba engabakholwa unozinti abakhethiweyo.
Kubo unozinti yikho ngazani ngikhala ngakho kakhulu. Lo mdlali uPetrus Mari odlalela iqembu le-FC Platinum awubebamba kakuhle kakhulu isizini yonke ize yaphela, waze wakhethwa ukuba nguye yedwa unozinti okwane babadlali abayi-10 lanye abadlale kuhle lonyaka.
Abaqeqeshi beqembu lesizwe bakhethe abagadli abayisikhombisa okuyinto uLungelo Matshazi athe ingabajikiyela nxa bengalinyalelwa ngabadlali benkabeni yenkundla.
Ungathi ama-striker suke aba maningi kakhulu, ngawandisa ama-defensive midfielders le-height izasibulala. Group eskiyo ngama-players abantu bangkhona bali-height ama-defenders ethu o-hard life labo onisimo hayi-height laphana. But as one squad is right.
Indaba yabadlali abafitshane iphathwe njalo nguZweli Banzinyathi othe onozinti bekufunakala othwayithwayi ngoba kulaba abathathu abakhethiweyo uMawaya nguye yedwa kuphela omude.
Sihambe nge-youth but benza prefer mina ngowami umbono sithole i-height laphakathi engikhanya ukuthi kuzaba nomuntu onjengoshigova kodwa Morit masezidlala namathimu anjengeSenegal in terms of i-height.
Abadlali abakhethwe ukuyamela ilizwe leZimbabwe lona elikusibaya sikagroup B ndawonye leSenegal, i-Algeria kanye leTunisia ngababalisa onozinti abathi uThathenda Mkuruwa, uDonovan Bernard kanye loThakava Mawaya. Imvimbi kulo Hard Life Zireki u-Oscar Machapa, u-Onismo Basera, u-Bruce Kangwa, uLorenzo Mhlanga, uTine Chadebe, uKosta Namoinesu kanye lo-Elisha Muroyiwa. Abadlali benkabeni yenkundla kulo Willard Katsandi, uDenny Phiri, uKudama Hachi, uMavelas Nyakamba kanye loTino Kadewere. Abagadli kulo Khama Bilia, uCuthbert Malajila, uIvans Rosike, uMathew Rosike, uNyasha Mushekwi kanye loTenda Indoro. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ichi Waza Waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi ubokile.
Kuwaza Friday lamhlanje sihamba leqembu lamaziyoni elixile kwele South Africa elizibiza ngokuthi ukuthula kwabangcwele lona eselethu leidlalatelalo elitsha elilesihloko esithi kulungile somandla.
Yebo ba. Wongenani ngeminyaka izayona salindela kuze kuye kusa entabeni. Kase zingene emoyeni zikhuluma ngendimi. Uzaba ngezwayo ukuthi sithini sebe sithi zithi I can't go to heaven and leave basbanda behind. Hayi suka. Leli qembe lizibiza ukuthula kwabangcwele liraya ethi inkululeko. Leli qembe likhokhelwa ngiphilani moyo. Insizwe yaseSt Anna eKezi ezalwa ngumuyi uLamekboyo owayekhokhela iqembu lamabhubesi selikhwatshe idlalade elitshatsha elithi kulungile somandla. Lapha-ke umfokamoyo uthi kungenzeka uqala u-2017 udangele ngeziphitiphiti odlule kuzo ngo-2016. Beka phezulu uthi kulungile baba uma kuyintando yakho.
Sidileli liphethe intshumayelo yonke khona ukududuzeka uyakuthola kuleli CD ukukhombisa ukuthi ungafika kwezinye indawo ufike lapho uwenze into ezingafanelanga usulahlekelwa lukholo sibe sesikubona sohamba sutophe ema-dustbin. Kanti-ke kufanele baye ezinkozweni kakhulu bathembe uNkulunkulu.
Leli lidlalade lesine laleli qembu. Ngo-2012 bathe khanyisa nkosi, 2013 bathi baba mangilahlekayo, ngo-2014 bathi uJesu sezelwe, kanti-ke lamhlanje bathi kulungile somandla. Uyacaca-ke ukuthi bayibamba ngenhliziyo ingoma bayilithize ngomlomo bese beyilolonga ngo kanti ngapha beyinyathela uzwakale uthi makhulu amaphupho eqembu lakhe
ngithayi ngiyabonga kakhulu from ekuqaleni nje nisithenga lama CD wethu likhona iCD elizayo elihle kakhulu ethi ungabanaka abantu bazokhuluma bampempethe lelo manje sithi hayi ungabanaka abantu ake sitenzeni lento umsebenzi wethu sicela nisupport nje kakhulu ningapheli umoya siyabonga
lamalunga ebandla African Baptist Apostolic Church of Zion athi nxa ufuna umculo ozawuqinisa ezindongeni lemaweni ka-2017 thintana labo kufacebook kulo igama elithi ukuthula kwabangcwele baphuma ke enkundleni ngayonale esihloko sedlalade ethi kulungile somandla thina ke ku-studio 7 city 2017 olithukela onambithayo kodwa ungabanzima ithi kulungile baba uma kwenzalo yakho nale studio 7 e-Johannesburg le South Africa ngingu-Benedict Nhlapho
kuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili abaphila ngokuthengisa bathi kabasoze balandele isiqondiso sikahulumende esibavimba ukuthengisa imbhida inyama lezithelo ezitaladeni zeHarare. Isikolo ziyavulwa ngolwesibili, abazali abaningi bekhala ngokuswela imali yama-school fees, nanku umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika. Njalo kuwoza Friday besihamba leqembu lamaziyoni ele ukuthula kwabangcwele. Kwaneleke okwalamhlanje sihlobo zami olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.